Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 11/2025 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirane neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra2025. Vamwe vagari vekwamurehwa vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachitengesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti harisi kuzotambira urongwa hwakaitwa nehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura muguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Nemusi wechina kanzuro yeHarare yakatonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe nekambani yekuChina yeHangzhou Liaison Technology chakanangana nekusimudzira kuwaniswa kwemvura muguta iri. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCRA vaRuben Akili vanoti hurumende yakatora danho iri isina kutanga oyanzwa pfungwa dzevagari. Hurumende yakazivisa kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura muHarare, Bulawayo neVictoria Falls dzichaiswa mumaoko emakambani akazvimirira kuitira kuti kuwaniswa kwemvura kuwedzerwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvekutongwa kwematunhu iro riri kutungamira urongwa uhu. Tanga tisati tanzwawo divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi sezvo meya veguta iri vaJacob Mafume pamwe nemutauriri wekanzuro waStanley Gama vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mutevedzeri wameya wekuBulawayo vaEdwin Ndlovu vakaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwawo nehurumende nezveurongwa uhu kunze kwekungounzwawo kubva mumadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili pamusoro penyaya iyi.
Sesangano rinomirira vagari veHarare tingati isusu pagara tisingawirirane nepfungwa yekuisa nyaya dzemvura kune vanhu vanozvimirira voga kana kuti atinoti pachirungu privatization. Privatization mukacherechedza kune nyika dziri kuitwa kungava kana kunyika dziri kutsvamhembe kweAfrica kunana South Africa haina tingati payakaratidza kuti inoimprova water service delivery kana kuti kuimprova mawanirwo emvura. Naizvozvo tingati pfungwa iyi ipfungwa iri kuita zvekuti pamwe tinenge kumbunikidza vanhu ichikonzero chekuti hapana pakambohuyiwa pachibvunzwa vagari kuti muri kuda here kuti mvura iiswe kune vakazvimirira voga. Tingati tikatarisa Harare nyaya yekushaika kwemadhamu emvura acho hapatorina yekuti anounza mvura. Mukacherechedza harava dhemu neseke dhemu hamuna mvura naizvozvo kanzuro yekuta reHarare yakatozomisa michina nekuti hapana mvura yacho. Saka kana tikaprivatiza mudhamu musina mvura tisisi kuprivatiza kuchaunza mvura asini tinogona ngechio tinonyiderana.
Tiri kunzwa iyo hurumende iri kuti ine madhamu mairi eHarare muchekeranwa nekunzvi achange achizowanisa guta reHarare mvura. Imi muri kuchema kuti hakuna madhamu.
Mukacherechedza kana tikatarisa nyaya yekunzvi mvura inozonzi inobva kwekunzvi ichiuya kuHarare uyezve nemuchekeranwa mukatarisa tingati mvura yacho inonzi inozouya haikwanisi kuti ikwane ndozvandataura because kunzvi kana matauriro avanoita vanotaura ivo vachiti kunzvi inogona kuwedzera dzinenge 200-250 megalitas. Saka naizvozvo 250 megalitas vachiwedzera pamvura iripo kekare iyo mvura yacho inotodiwa 1200 megalitas. Saka nyaya yekupra kuchengetedzwa kwemvura ndakura mandidzoka panyaya nechikonzero chekuti hurumende ndoinomutsedzekete mukazoenda muwater act yekuvaka madhamu saka naizvozvo madhamu aya kana tatisi hurumende yavaka dhamu yobva yati takuprivatiza zvaakuita kunge tava kusarenda propati hurumende kune vanhu vakazvimirira voga
asi kavakili hurumende iri kuti makanzuru akundikana kuwanisa vagari mvura zvinove zvamuri kutaurawo kana kubvuma imise vagari kuti kune dzimwe nzvimbo dzatove nemakore dzisina kumbosvikwa nemvura pane chinganzi chaipa here kana mazowaniswa anokuwanisa emvura
inini ndiri kuti baba jonga pakanzi mvura yaakuuya kuwaniswa kwemvura inini muri kufungidzira kuti inini kukauya mumwe munhu mvura ichawanisa asi ini ndiri kutaura mundaramo yekuti munhu ari kunzi achawanisa vanhu mvura uyu motivhi yake ndeyeprofit saka naizvozvo mvura inenge isisiri affordable ndechekutanga chechipiri mukacherechedza kanzuro ndopamuenzaniso wekanzuro yeguta reharare iye rikudzira kuprivatiza kanzuro yeguta reharare kana kuti vachikwereta vanoshandisa zvinhu zvavainazvo saka zvinhu zvainazvo harare infrastructure yemvura yaitorinayo inotoishandisa pamaborrowing kwava kana kuti ichikwereta saka tikatarisa mvura tichingofungidzira kuti vaprivatiza vachaita kuti mvura iuye atini tinenge tichinyeperana zvakambotaurwa mubaba jonga zvinhu tikaisa maprepaid water meters mvura inoimprova naizvozvo izvozvo mvura ikaimprova here
avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuharare recra varuben akili vari parunhare muharare nestudio 7 nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vanoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika kana yakatora matanho akakodzera anosanganisira kugadziridza bandiko revanozvishandira pamwe nekudzikamisa mari yemunyika yezig vagwanyanya vanoti hurumende inofanirwa kuti gore rino itungamire mberi pakushandiswa kwemari yemunyika vachiti kugadzikana kweupfumi hwenyika hakuitiki nenguva pfupi ngatidzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
nyaya yekurwisana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyaya zve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku zvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende zvisungo zvekusunga iyo mari yenyika kuti isangonzi nje nekuti mari murawo wayo ndeyekuti haifani kungonzi nje haiwanzi sejecha nekuti inokosha ndozvinotaridza kukosha kwemari ndopfunga yauya nebhanga guru rehurumende saka izvi nezvimwe zviri kuitwa nemubati wedu wehomwe yenyika zvekuti mari yedu yenyika dai yachiwana kutsvadzikwawo zvakanyanyisisa nekushandisikawo zvakanyanyisisa kunyanya pahurumende ndozvatinotarisira kuti zvichatifambisira nyika yedu zvakanaka nekudzoreredza paya pakanga parasika pakanga pakuda kushata panyaya dzedzikamo dzikamo takanga tiinayo pamwaka yapfuura apa tiri pazororo redu saka tinoda kuti zvirambe zvichidaro zvichindirira mberi asi zvondobatsirwazve nehondo iri kurwiwa iyi hondo yekurwisana nekupinda kwezvunhu zvisina tsarukano pamabhodha edu nekutengesa kwevanhu zvunhu zvasingabhadhari mitero nekuti zvakonzeresa kuti makambani edu mahombe atinobhadhara mitero neanotibatsira zvakanyanyisisa pazvishandwa zvenyika
nyaya yemari yemunyika yezigi yamasimudza vagwanyanya vazhinji vari kuti dambudziko riri kutangira pakuti hurumende haisi kutambira mari iyoyo zvinhu zvamungaona zvichishanduka here muna 2025
zvinofamba neurongwa hwazvo hachiko unongongoti hurumende yongomuka zuva rimwe chete yayo kuti ndoda kuti mari yangu yese yandinotambira inge iri yemazigi ndosaka chinzi rwendo ndosaka vachitaura zvedidollarization roadmap saka hurumende yakavimbisa kuti tichange tichifamba neurongwa hwekuti panhano yoga yega yatinenge tichikanda tinenge tichiziva kuti tine shanduko pahurumende yekuti tinoda kuwedzera uwandu hwezigi hwatinotambira nekuda kwatinoita mari yedu yezigi vakatotanga pamwedzi mitatu yapfuura iyi yemitero yapfuura iyi hurumende yakatoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinofanira kubhadharwa nemari yedu yemazigi
gore rapera takaonawo mitemo yakawanda inganzi muchirungu mastatutary instrument achisimudzwa zvikuru kunyaya yemari vazhinji vari kuti mitemo iyi havasi kuzoona kushanda kwayo kana kuti pundutso zvii zvamungajekesa kana kutsanangura
ndataura wani ndikati rwendo hatigoni kusvika nezuva rimwe chete vamwe vanotarisa kuti shanduko inoya nezuva rimwe chete yeupfumi hwenyika upfumi hwenyika haugoni kushanduka nezuva rimwe chete kana nyika upfumi hwayo hwadonha zvinotora makore akawanda chaizvo. Ndosaka paine pfungwa chaiyo yekuti pavision 2030 maumuonero wa 2030 zvichitori nemakore anosvika gumi nemaviri nechidimbi chemakore.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwanyamutumbu kwamurehwa mudunhu remashandaland East vanoti vava kuwana cheuviri kuburikidza nekutengesa mango dzakaomeswa. Nunura Ijena akashanyira dunhu iri ndokutipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vave kuwana raramo yakanaka nekutengesa mango dzakaomeswa sezvo vanhu vakawanda vari kudzifarira zvakanyanya uye vasiri kurasikirwa nemango dzavo padzinenge dzaibva vasina kwekuzvitengesera dzisati dzaora. Mumwe ari kutengesa mango dzakaomeswa idzi vainnocent Kambeva vanoti vanowana mari inosvika madhora ekuamerica 150 pasvondo vari vatanhatu nevamwe vavakadzidziswa navo kuomesa mengo.
Mari yatinowana isusu tingati pasvondo patimeja ega haitingi pasvondo tinogona kuita zvekuma 150-200.
Vakambeva vanoti vanotora mango dzavo nedzavanotenga munharaunda dzinenge dzaibva vomenya nekudzicheka-cheka vozodziyanika kuti dziome pazuva kana kushandisa muchina wekuomesa mango idzi wavakapiwa nebazi rehurumende rezvekurima. Kana dzichinge dzaoma vanoisa mango idzi mumapaketi emumapurasitiki. Mango idzi dzinenge dziine huremu hwemagiramu 50 vachitengesa chipaketi chimwe chete nedhora rimwe chete rekuamerica. Dzimwe nguva vanoisa mango idzi mumapurasitiki mahombe dziine huremu hunoita kirogiramu imwe chete rinotengeswa nemadhora 10 ekuamerica.
Kana ari makejis tichiita $10 tikanga tazonegoshietawo rugumiro pa8-9.
Vakambe vanoti chikuru chakakosha kuomesa zvakanaka kuti dzisazoora.
Nomwe aisa pamatables, taisa pamatables tochiharvesta totisiya dzombopora bhosi hatitenderwi kutidzise maplastic dzichinekakudzira dzinozomukira zvakare.
Sangano refavet bv rekunetherlands ndiro rakadzidzisa vagari maomeserwo anoitwa mango. Mumwe akatanga kudzidziswa kuomesa mango vanobert mujuru vanoti vari kuwana mari iri kukwanisa kuraramisa mhuri yavo.
Mengo dziri kutibatsira dzekuti tiri kutokwanisa kuchengeta mhuri kukwanisa kuti vana vaende kuchikoro.
Asi vanoti vanoshuvira kutengesa mango dzakaomeswa idzi kunze kwenyika kuitira kuti vaone mari yakawanda.
Butidai takwanisa kuwana mamwe mamakets kuti zvinhu zvedu zviitifambe.
Mumwe anotengesa mango dzakaomeswa vadivine mukarakate vanoti vanofara kuti vave kutengerwa mango dzavo pedyo nepavanogara. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri vachishanda nesangano remusoro muchena rinodzidzisa madzimai mibato yemaoko vachishandisa zvowanikwa zvemunharaunda muzvari spekileni mujuruki vanoti chikafu chinovaka muviri chinowanikwa mumichero isina kuomeswa neyakaomeswa chakangofanana zvichienderana nemaomeserwo anenge aitwa michero yacho.
Ukayanikira mushedhi inopinda mhepo inochengetedza manutrient neflavor yechikafu.
Asi vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka kuti bazi rezveutano reongorore nyaya dzeutano kuvanhu vari kugadzira zvekudya kuti pasaite zvirwere.
Utsanana hunofanira kunge huri hwemhando yepamusorosoro. Vane vanga vagadzirira mafekitura neutsanana hwekutoti kana munhu achipinda imomo pane maminimum requirements panyaya yokuchena, kugeza, uniform dzebasa. Izvi zvinhu zvoda kuti hurumende ipindire ichibetsera mavillagers. Vatoita initiative yakanaka vati vava kuda hurumende kuti ibetsere panyaya yekudzivirira zvirwere. Panotori nemutemo kare iripo panyaya dzemafood handlers, vanhu vanofanira kuzamaniswa pagore pagore.
Zvirongwa zvekuomesa mango zviri kuitwa kwamutoko, Zvimba nedzimwe nzvimbo zvichitsigirwa nemasangano ekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare kumbirai machingaidze vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuTexas avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata imo muno muAmerica uyezve nemabasa avari kuita kubatsira mamwe madzimai kumusha.
Inini pandakasvika muno muAmerica ndakauya ndichiuya kuzoshanya, asi nekuya kwandakaita ndichiuya kuzoshanya ndakazoonawo mikana yekuti kune mabasa anobatwa nemadzimai muno ari kuitawo kuti vanhu vaite kamari kavo. Ndopandakangoona kuti regai ndiitewo mari yangu ndiri muno tiitawo mabasa ekare. Kana ndichiti care, maybe vamwe vanogona kufunga kuti care kuita sei, asi ndakapinda mufield yezveutano.
Asi muri kumusha kuZimbabwe maibata mabasa api?
Inini pandakanga ndiri kumusha ndiri kuZimbabwe basa rangu inini ndiri mutori wenhau, ndakatrainwa journalism and media studies, ndikazoita degree mass communication and media studies. Saka pandakauya kuno kufunga kwangu ndaifungira ndikushuvira kuita masters development studies kana kuti international relations. Ndozvandanga ndichishuvira kuita ndiri muAmerica, asi pari zvino ndakanzwa kuti mukee mune mari, saka ndoma ndakabvini ndichitsvaga mari yangu ndiri.
Zviri nyore here sechizvarwa chinobva kune dzimwe nyika dzakadai seZimbabwe kuti uye imo muno muAmerica uchitanga basa uri pasi pasi, asi iwe uine mapepa ako ane basa ramakadzidzira sekutaura kwamuri kuita kuti muri mutori wenhau?
Hazvisi nyore nekuti uri kusvikotanga zvinhu zvese zvandakatanga kuita pandakaenda pane pandakatanga kuenda pandakanosvikira zvese zvandakaita zvaive zvitsvakwa ndiri. Asi kuti inini hangu ndira mai vangu passed on 2022 and ndakambovachengeta vachengeta varwara nechirwere chegomarara checancer. Saka ndozvakandipoka mukana, asi tazoya kunoku zvakati siyanei nekuti technology iri kunoku yakasiyana, maitira vanita zvinhu zvavo kunoku akasiyana. Saka unotozoona kuti unenge uchidzidzira zvinhu zvizhinji zvinenge zviri zvitsvakwa uri, asi zvinoita kuti zviite nekuti tiri vanhu vari kumusha vane kakushaya, saka kukazoona kuti mikana kwezvinhu zvikwanisiro zvinoita kuti tikwanise kushandisa ndozvinokupa kuti zviti senge zvaita sekunge zviri nyore, asi hazvina kunyanya kupfara.
Munoshanda here nemamwe madzimai ari kumusha kuZimbabwe? Shuwiro yenyu ndeyi semudzimai?
Inini chishuwiro changu ndiri munhu akagara achida kusumudzirawo mamwe madzimai nekuzvisumudzirawo semukake. Zvandanga ndichishuvira kuita unenge uchida kuti ukurudzirewo mamwe madzimai kuti vasagare vakanzvanyiririka vari kumba, kana vaine mikana nekuuyawo kumaplaces akaita seki kunoku ukauya, nekuti mari dzacho dzatinotambira dzinenge dzakawanda, unokwanisawo kusumuka ukakwanisawo kuitawo chimwe chinhu kumba. Nekuti nepanguva diki diki yandatouya kunoku yandatokwanisa kushanda pamari yandakatoshanda, kungoti zvangu inini zvinhu zvishangu zvizhinji zvandanga ndichiita kumba ndanga ndakapedza kuita. Saka handina zvizhinji zvandandichishuvira, asi pane vandaida kubetsera nyange vamwe vana vandaida kuendesa kuchikoro yange vamwe madzimai andaida kubetsera, ndakatobetsera panguva diki diki yandagara ndisati ndasvipfuura mwedzi mupfumba. But within that short period before 6 months ndakwanisa kutobetsera vanhu vandaida kubetsera vandandisingambofi ndakakwanisa kuita ndiri kumba. Makore esai ndaingoshuvira muupenyu hwangu kuti ndakuendesawo vamwe vana kuchikoro vasingagone kuenda kuchikoro, ndakubetserawo vamwe vakadzi vari abused, vamwe vakadzi vasina zvinhu nemastart, asi ndakatokwanisa kutobetsera vakadzi vazhinji so far vandokwanisa kutestify vari kumba kuZimbabwe. Saka ndikutarisa kuti kana kuri kunzi ndazowana mukana iwoyo wekuti ndazviempower kusvika pastiji yekuti ndadzokera muprofession mangu ndikakwanisawo kuwana mari inotenga, ndikakwanisawo kuwanawo mukana wekuenda kana panga vepamhepo ndichitsvaga vanhu vangu vandinowana ivavo ndichivabetsera. I think chishuwo chemwoyo wangu chekuti nerimwe zuva ndinokwanisa kuzosvika pastiji iyoyi yekuti ndakutoziva kuti ndine vanhu vazhinji vandakakwanisa kuempower kusvika pastiji yekuti hatirambi tichingotarisirwa pasi sevanhu, kungonzi vanhu vakaenda kudiaspora kana kuti vanhu vakaita sei. Nokuti ndandishuvira hangu kuzoti upenyu hwangu hwese ndichararama ndiri kudiaspora. Nerimwe zuva ndozova kuti pamwe ndaane 8 years ndichadzokera kumba, asi ndine chikutarisa kumashure chekuti ndakaita icho nechocho zvinechocho nekuda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
tinokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro pamusoro pedambudziko rekuti vana vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere vari kuita zvepabonde nevatyairi vemagonyeti vachibhadharwa nevatyairi. Kuti tizeye nyaya iyi tabata munyorano nezvekurongwa kwemabasa musangano Southern African Development Community Truck Drivers Association vaEdward Muchatuta. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nenyaya yedambudziko iri.
Vajonga shoko ramakanzwa iri njere chokwadi uye netsvagurudzo yatakaita seboka inoratidza kuti dambudziko iri rakatokura kupfuura rekukazungura bhodha. Nekuti kana kuri kusaidhi rekuZimbabwe murodhi yekubva Bulawayo zvichienda Victoria Falls, dambudziko iroro ratekeshera kumisha iri pedyo nemigwagwa nezvitoro zvikuru zviri munzira imomo zvakasangana neMurupane, tenda Jocholo, tenda Mavare, tenda Gwai, zvichisvika muhwange ana St Mary's nemamwe nzvimbo dziri panharaunda iyoyo. Ukada kuzvitsvagurudza yacho unoona kuti vanava vari kutokonzerwa nemamwe matambudziko pamwe vanenge vachisangana nawo kumisha ari kupa kuti vauye mumigwagwa.
Tinoona kuti kune madzimai anotengesa muviri wakawanda kwazvo vechikuru. Sei vatyairi vari kumhanyira vana vadiki ava vamuchatuta?
Chandinoona chiri chikonzero chikuru ndechekuti vatyairi vanoona kuti vana vadiki ndivo vanenge vasingavapinze munjodzi munhau yezvirwere zvepabonde. Nekuti vanenge vaine fungidziro inenge iri mupfungwa mavo yekuti vana ava vazhinji pamwe vanenge vasati vasangana nevarume. Uye mukaona vatyairi vakawanda vari kufamba munzvimbo idzodzi vanenge vari vatyairi vanobva kunze kwenyika. Kungoti pamwe mungange musingazvizive mugwagwa weVictoria Falls Bulawayo matraki magonyeti anoloda kumamine ari muhwange pazuva anopfuura 300 mazana matatu pazuva. Saka zvoreva kuti varume mazana matatu vanofamba nzira iyoyo. Pavarume mazana matatu ipapo pane mukana mukuru wokuti chikamu nepakati chevanhu ivavo chinogona kudaro chiri chevanhu, wokuti avazive zvavari kuita izvi kuti zvinozosvitsa papi pautano hwavo uye pautano hwemwana wavari kukanganisa upenyu hwake.
Imiwo sesangano rinomirira vatyairi, zvii zvamuri kuitawo kupa dzidziso yekuti vasiyane netsika yekuti vange vachienda pabonde nevana vadiki?
Tinoedza nepatinogona kupa chenjedzo nerudzidziso kuvatyairi, nekuti tinowana nguva yacho yekuti tikwanise kutaura navo. Vanomboungana pamabhodha uye zvoenda kwavanonoloda kumamines avanoloda akasiyana-siyana ari muhwange. Pane pavanoungana pamwe pacho togona kutaura navo. Pane dzimwe nguva tinototi tikatoona kuti munhu ari mutraki angaite wezera rechidiki, tinotomanikidza mutyairi iyeye kuti aburitse munhu iyeye, uye tinotomumanikidza kana kubvunza mwana wacho kuti une makore mangani. Asi hazvizi nyore nekuti tinenge tisiri vanhu vemutemo. Authority yekutanga mubereki. Vabereki vazhinji vari kunze kwenyika, zvikuru muSouth Africa, vari kusiya vana vaye vamwe vachigara vari vega, vamwe vachigara nanasekuru nanambuya, uye nevamwewo vanenge vachishaya vari kuzoona kuti vakwanise kuendera neupenyu hwekuraramwa nevamwe vana voitsvaga sei mari yacho, vanoenda mumugwagwa. Asi aya maauthority vatataura vese vakuru vehurumende yenharaunda iyoyo havana chavari kugadzirisa kuti dambudziko iroro ringakwanise kudzikira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano ravatyairi vemagonyeti reSouthern African Development Community Truck Drivers Association vaEdward Muchatuta muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Chikamu chedu chekutandadzana. Apo vakawanda muchikamu chezvemitambo vari kufarira danho rehurumende rekuisawo parutivi mari yakanangana nekubatsira budiriro yezvemitambo mubhajeti regore rino. hurumende iri kukurudzirwa kuti ibatane nevanoita zvemitambo ava kuitira kuti chikamu ichi chisimukire. Mutori wedu Naupas Mondlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anogara kuchitungwiza munashe chitsiga anoti anofunga kuti chirongwa ichi chichavasimudzira.
Zvinowana vavandudza basa ravanobata munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana nekuti vanokwanisa kunge vachitenga midziyo yekushandisa inoenderana nebasa ravo tirive rakavandudzwa zvakanakisisa.
Imo nyanzvi inongorora nezvemitambo yakazvimirira vachishandawo nesangano reavusheni vahenry madakadze vanoti tarisiro yavo kuona vatambi vose vekumaguta nekumaruwa vachisimukira.
Zvinosumudzirawo kunyanya vari kumapfanya. Takatarisa nzvimbo dzinotarisirwa pasi dziyadziya. Tinotenda kuti vanoita nezvemitambo iyi yakasiyana siyana vanoita zvokuimba, vanoita zvokutambawo vachitadzawo zvinyakare zvedu nekaucha yedu yekunoku. Zvinobetsera pakuti vatange vachibudisawo mitambo yavo zvichizobetserawo kunyange panyaya dzekuwanawo chouviri.
Asi nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira vachishandawo nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanotiwo hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe kutsvaka mari yayakaisa mubhajeti iyi.
Harisi kukwanira vanhu vese vakati vanga vachida mari zvichireva mapazi ehurumende. Ndo zvatakatsanangurirwa negurukota renyika. Pane mari dzakawanda atingati malikeji, saka ndinofungidzira kuti dai hurumende yanga yakwanisa kuvhara malikeji iwawo zvaizoita kuti bhajeti redu ringe richikurawo.
Vachitaura neStudio 7 vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvinhu munyika zvakaomera munhu wose kusanganisira vatambi.
Kusaita zvakanaka kweikonomi kwakakonzera kupfupfudzika kwezvemitambo. Munhu angatenge chivezwa iye achida kutenga chingwa chevana.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vaudza Studio 7 kuti vanoda kubatsirwa vanofanirwa kunge vakanyoresa zviri pamutemo nekanzuru.
Tukukurudzira maartists kuti huyai muregister kuNational Arts Council. Maartists achange akaregista nesu ane zvakawanda zvavachange vachiwana.
Hurumende inotarisirwa kuzotsigira pakuvakwa kwedura nemusha zvinochengetedza tsika nemagariro kuburikidza nehomwe yenyika gore rino. Zvivakwa izvi zvinosanganisira National Culture Village, Kanyemba Arts and Culture Center pamwe nenzvimbo dzinoitirwa mitambo yemafirimu kumaguta makuru eHarare neVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVue Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga Vue Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVue Shona. Vanayo, vovanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina padzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirane neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra2025. Vamwe vagari vekwamurehwa vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachidzitengesa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.